Masikati akanaka vateereri. Tinosangana masikati anhasi uri musi wesvondo zvita 17/2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nokuvawanisa mari yemihoro zoro rerekrisimisi risati rasvika. Vanhukadzi vokurudzirwa kushuvira nokushingirira kuita mabasa agara achinzi ndeevanhurume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zoro rerekrisimisi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vange vave nemakore vachizowana mari yavo zoro rapfuura, izvo vanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura nestudio 7, amai Fungai Ndodha, vati gore rino vari kutarisira zororo rekrisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai Ndodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa, vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru, sezvo vari kukwanisawo kutenga zvokuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari. Izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki, nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvokuti vafarewo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshe iri kushayika zvayo kumabhengi, but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecocash. Even njero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecocash neswipe dzidzidzi. Saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi momumo vanongoswipa nekushandisa futi maecocash.
Izvi zvatsigirwawo navaRicky Dube, avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo renani pane gore rapera, apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semasivil servants vamasalaries edu, tirikwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari, endi mazuva ano yangova nyaya yeecocash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo, zviri nani wazvo.
Amai Nyaradzo Mugwiriri, avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzero, wakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai Mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zoro rekrisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalaries edu before Christmas. Ndonga takatane about 3 years tichingowana masalaries after Christmas. Vana vedu vachishaya mufaro paChristmas. Asi this year tinongotenda nezvatakaitirwa nevakuru. Vaona zvakakodzera kuti masivil servants tikasike kuwana salari yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro, madhesi edu asambochinja emasalaries every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita, uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita, apo pari kutarisirawo vari pamwe chikandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vasika na vevanu kati vechidiki vanofanirwa kushuvira nokushingirira kuita mabasa agara achinzi ndeya vanhurume zvisinei kuti vanosangana nezvimhinga mpinyi zvakasiyana siyana mukuedza kuita izvi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wekukurudzira vanhukadzi vechidiki kuti vashuvire kuzvisimudzira muupenyu hwakaitwa muvulawayo nezuro Manheru. Mumwe wevaive vatauri pamusangano uyu amaita ndidhuve vanove mutyairi wendege vakati hazvizi nyore kuti vanhukadzi vapinde uye vabudirire mumabasa agara achionekwa seanofanirwa kuitwa nevanhurume. Asi vakati nekuda kwenyaya yekukosheswa kwavepo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, zvakakosha kuti vanhukadzi vechidiki vashuvire kupinda mumabasa akadaro nekuzvisimudzira muupenyu zvisinei nezvimhingampinyi zvavanosangana nazvo. Izvi zvakatsigirwawo namuzvare Annette Moyo vanove chiremba pane chimwe chipatara muvulawayo.
Ndinoda kukurudzira vasikana kuti muupenyu kana kukauya zvinhu zvinenge zvichida kuvakanganisa muzvinhu zvavanenge vazvipira kuti vari kuda kuita, zvinhu zvinosanganisira masexual pressures anogona kuuya nevarume, vanofanira kushinga nekuti tiripo madzimai takambosangana nemadambudziko akaita seiwayo asi tinokwanisa kumira nekukunda. Saka tiripo kutikurudzirane kuti tikwanise kumira, tikwanise kusvika kwatinenge tichida.
Vabusisa Moyo vanove mukuru wekambani yeUnited Refineries uye vakambovewo mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakabvuma kuti vanasikana nevanhukadzi vechidiki vanosangana nematambudziko akawanda mukuda kubudirira mumabasa akasiyana-siyana. Asi vakati zvakakosha kuti vechidiki ava vasazvitarisire pasi uye vashuvire kuve vanhu vanobudirira muupenyu, vachitiwo zvakakosha kuti vade kuita zvidzidzo zvesainzi uye kuti vawane rutsigiro rwose rwavanoda kunyanya kubva kuvanhurume.
Tinoda kuti vasikana, nyika yakuchinja, zvinhu zvakuchinja, mararamiro edu akuchinja kuti vanhukadzi vane mukana wekuti vapinde mabasa marimwe zuro aitwa nana baba chete. Asi iye zvino vasikana vana mai vakupinda mabasa akasiyana siyana. Chero munhu achida kubhururutsa ndege ari mai zvakuitika. Kudhara zvanga zvingawanikwe izvozvo. Saka izvozvo chinhu chakanaka zvikurusa kuti tese taane mukana wekuti tibudirire, tiendere mberi, tibatsire mhuri dzedu.
Mumwe wevechidiki aive pamusangano uyu Chipo Paradzai akati dambudziko guru richiri kuwanikwa panyaya yekuti vanhukadzi vasimukire nderekuti havawaniswe mikana muzvikamu zvakasiyana siyana zveutungamiri, kungave kumabasa, mune zvematongerwo enyika kana papi zvapo. Izvi zvinotsinirwawo nemumwe wevechidiki Kudzai Munyaka, uyo anoti pfungwa yekuti pane mamwe mabasa kana zvimwe zvinhu zvisingakwanise kuitwa nevanhukadzi ichiri yakatekeshera muvanhu vakawanda, achitiwo vanhukadzi vechidiki vanofanirwa kuzvipira kuti vabudirire zvisinei nemafungiro akadaro.
Tinowanzosangana nekutarisirwa pasi kuti hatikwanisi kuita chimwe chinhu, kuti takangoberekerwa kungoti tingova vekugara mumba mukicheni, kungobika, kungororwa. Haufaniri kuenda kuchikoro, haufaniri kuenda kuyunivhesiti, haufaniri kuita zvinoita vanhurume. So ndingangoti ndiyo challenge yatinosangana nayo like isusu vanhu vechisikana.
Musangano wanezuro wakaitwa nesangano reWomen's Institute for Leadership Development pasi pechirongwa chekukurudzira vanhukadzi vechidiki kuti vapinde muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapato anopikisa muZimbabwe anofanirwa kubatana kana achida kubudirira. Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vanoti pari zvino vanhu havasati vanyatsonzwisisa kuti zvinhu zvichafamba sei sezvo mapato mazhinji aine zvinoanetsa. Vazhangazha vatiwo zviri kunetsa kuti veruzhinji vanyatsonzwisisa zviri kuitika mumapato aya.
Opposition vanopikisa ZANU-PF vari parimananzombe. Vanofanira kugadzisa zvinhu zvavo mukati memba yavo vakatanga kufunga kuti vanokwanisa kuita ZANU-PF pasarudzo dziri kuuya idzi, nekuti pari zvino tisikuzikanwa kuti mutungamiri weNDCT anova futi mutungamiri weNDC Alliance vachangirai vari kuitikira kuti vari kunzwa sei uyezve kuti vachakwanisa here kutungamira musangano wavo weNDCT neNDC Alliance. Sepiri ndechekuti mastructure avo kana kuti mabato avo mapati avo anonyanyusimba nekuti vane nguva vasataitawo macongress kana maspecial congress kana meeting avo pachavo.
Munoona sekuti mapato anopikisa aya nokuwanda kwakaita vangakwanisa kubatana pamwe chete vakamira vari chikwata chimwe chete pakukwikwidza?
Vachatofanira kuita izvozvo nokuti vachitarisana nenguva, nguva iripo ishoma tisati tasvika kumaelections anotsarudzo dzacho, saka vanofanira kunge vachitobatana.
Munoona kuti simba reZANU PF riri papi nesimba remapato anopipidza kuti riri papi?
Pari zvino simba reZANU PF vakazvitaura vega pacongress, special congress yavo. Simba ravo riri kuti vane mauto anovatsigira uyezve kuti vari muhurumende. Simba revanopikisa riri muvanhu, asi vanhu vanofanira kuunganidzwa nekusimudzirwa kuti vaziva kuti vane masimba ekusarudza mutungamiri chai chai, asi kana vakasadaro vanokundwa neZANU PF.
Ngatiti makatarisa mberi kwemakore maviri, munoona chinyi mumatongero enyika muZimbabwe?
Chekutanga chiripo chinenge chiri pachena inyaya yekuti kune kuchaitwa sarudzo. Sarudzo idzi dzichaongororwa nevanhu vakawanda kuti dzanga dziri zvatinoti pachirungu free and fair here, hapana akatyisidzirwa, hapana akarohwa here. Sarudzo idzi nokuti pari zvino dzogona kuti ZANU PF win, nokuti ndo inenge yakatirongekei uye iri muhurumende, uye vanotaura kuti inotsigirwa nemauto. Asi tichienda mberi sarudzo idzi dzapfuura, ndoona sekuti nyaya yeupfumi hwenyika ndo ichanetsa zvikuru kuti ruzhinji runoguta here, kugara here, kuti vanhu vanokwanisa kuenda kuzvipatara here.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vatakura zhangazha vachitaura vari parunhare muHarare.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Vanhu vakawanda vaitarisira kuti mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaizodoma vatevedzeri vavo vaviri pamusangano wekongiresi yechimbi chimbi yakaitwa nemusi wechishanu. Imwe nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu, vanoti vaMnangagwa munhu anoda kuita zvinhu negwara chairo. Nokudaro vari kutora nguva yavo kuti vatsvake pamwe nokudoma vanhu vavanoda kuti vatevedzere vanogona kushanda navo zvakanaka. Asi mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vaMnangagwa vakamirira kuudzwa zvekuita nemauto ayo vanoti ndiwo ari kutonga nyika. Nhasi Rejoto weStudio 7 ari kuenderera mberi nehurukuro yaita navachirumhanzi pamwe navaGutu. Totanga nekunzwa kuna vachirumhanzi.
Politics hadzingoitiwi chihwangu. Kumanyamanya sezvachitaura vaGutu ava kuti basa razowanda kuMDC, saka tavana mavice president matatu zvokunyepera avo vanhu. Hakuna zvinhu zvakatadzazvo. VaMnangagwa munhu anonyatsokudzamisa pfungwa. Izvi zvatakuitira nyika zvinofadzere munhu wose kana kuti kwete.
Ndopamukana kwamuri vaGutu muno uonawo sei maitira akaita vamunangagwa wekuti izvo vari kutambirwa semutungamiri webato asiwo havasi kusarudza vatevedzeri vavo vaviri
nyaya iripo rei tiri kutongwa neyunda military yunda vamunangagwa vandoda kushandisa webhi yepamutemo vangangoziviwo pamutemo tinoti is the de jure president asi de facto president munhu ari pamatomo ari kutenga ari kutonga emuchinda uya anonzi Constantino Gouveia Chiwenga ndiye ane matomo ndiye de facto president vamunangagwa vangoriwo de jure wokungoti is the civilian face of a military yunda saka havana kutowana kana simba rokuti vangadoma mavice president vachambomirira kunzwa kuna mabhosi avo nana vachiwenga nana Susiso Moyo nana big boy Samson Chikerema uyo anoshandisa zita rokuti parentship nevamwe vakadaro ndo vachazovaudza kuti munangagwa chigadza uyu munangagwa chigadza uyu munangagwa anenge angova hake spokesperson simba chairo rina Chiwenga simba chairo rina big boy Samson Chikerema simba chairo rina Philip Valerio Sivanda simba chairo rina Susiso Moyo ndo vari kutonga
vachiri manzu muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navagutaya kuti izvo vamunangagwa masimba chaihavana masimba ari kumauto imi sebato muri kuzvitora sei
ndo zvatotika MDC yagara isingadi kuona mauto asi chavanofanira kuzvakuti vamunangagwa pavakadzingwa hurumende vakatiko ndiri kudzoka kuchiteu handizvi kuti mashoko iyawo avaitaura vamunangagwa ini vavava vemdc vanoti vamunangagwa vaifungizwe here namauto vati izvo vamunangagwa vanotoiekuu kuna vanhu vavanotaura one pazera two kuti vakatsepinga kuti utondiani saka izvi tisada kupa pembedzo kuna vanhu vemdc vanotaura manyepo
vagutu muri kunzwa zvataurwa navachirumhanzu imi munopindura muchiti kudii
oko kuidambezve kutamba havo vanozviziva kuti simba chairo riri kumilitary zvokuti vamunangagwa kuzodzoka kwavakaita vakatodzoka nemilitary kugadzwa kwavakaitwa paumambo kana zvada kushandisa nziro kuti umambo hwopurezidendi vakagadzwa nemilitary tinoziva kuti vari kutonga imilitary ndo zvatinoziva munhu wese anoziva kuti chero mukaona kabhineti yavo iye manje vashiri vava mukabhineti vavakabhineti minister of lands Susiso Moyo minister of foreign affairs and international trade pane musoja akapiwa iye basa rekuita national komiza wezano vanonziwo vaengelbert rugeje musoja zvekare zvangotaridza kuti yava military yunda yakakwana yakakwanisisa ichitaridza iyo kuti ndo iri kutonga vamunangagwa vachingova sokutaura kwandamboita the civilian face
vachirumhanzu muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navagutu veruzhinjiwo vanowirirana nemashoko ari kutaurwa navagutu ekuti izvo ZANU-PF yaakutongwa nemauto kubva zvakabviswa Mugabe pachigaro nemauto nokudaro vamunangagwa vari kutonga vachiudzwa zvokuita nemauto munoti kudii
ruzhinji gwezimbabwe gunoda kuti ide gwabatsigwa ZANU-PF ichinzi ZANU-PF yanga iri bato ravagwivo rusununguko chakatanga itraining yokuti kuzonzi iZANU-PF handimaona vagwa hondo ndokuzodzoka kumusha ndokuzochinja kuti havasati vachiri magorira vanhu vakabata futi ava vakunzi masoja saka ndizivi kuti pakatanga vamunangagwa vachiri gorira ndokuzoita mukuru wamaCIO kuti vanhu vanoti iye zvino ZANU-PF yakutongwa nomunhu aimbova here muCIO iye zvino ZANU-PF yakumbotongwa here naminista akamba minister of defense idzo dzinongori nyambo kuda kukurikidza vanhu chiripo ndechokuti takatanga kuna vachiwenga dzadziri politics dzeZANU-PF vakatanga kuva munhu weZANU-PF vasati vavagorira ndokuzova munhu ndokuramba vari munhu weZANU-PF vasati vava mutoja saka nanhasi vagovera Chiwenga vanongori munhu weZANU-PF zvavari iye zvino ititle chete saka kuti titi vamunangagwa ivo nhasi uno havasati vari ZANU-PF vakuzi president kunenge kuri kunyere ititle asi vanoramba vachingori munhu weZANU-PF muZANU-PF vanopana zvigaro iwe chimboenda musoja iwe chimboita minister iwe chimboita kansela iwe chimboita ani ani zvinongori mazita asi tazire kuti zvinobvisa kuzanu PF.
Asi vachiri manje ndoda kuti ndikuvunzei, munoona zvakakodzera here kuti masoja nemapurisa anga achipindira mune nyaya dzematongerwo enyika?
Ndotambudziko ramunaro vachoto muri kuAmerica ikoko kuti masoja kana kuti mapurisa ta munhu oga oga akagwa hondo akagwa ari mubhana rezanu PF. Ndokuzobviswa kuti iwewe iye zvino chinda apo iyo itaitle chete chinda unoita kansela hatiri kuti munozoti kokansela waregere kutonga kana kuti kansela nhasi munhu angachimbori kansela azova pendiwei kutaite musoja awo maitaitles asingarevi chiunhu
vagoti muri gweta pindurai tinzwi.
Mumbiro romutemo rei rinotaura pachena kuti section 212 the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defence Forces havafaniri kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa reami kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete zvone mapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa nyaya dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary yunda iri kutitonga, zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga.
Avo vange vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwa avo kubva kunhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naRay Choto weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kunzwa chikamu chedu chekupedzisira chehurukuro iyi na7 pm pano paStudio 7. Muguta reBulawayo mune mufaro mukuru zvichitevera kubudirira kwakaita zvikwata zveZimbabwe mumakundano evolleyball. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mufaro uri muguta reBulawayo uri kuramba kudzimuka mushure mekunge zvikwata zvenyika zvemuZimbabwe cheSupport Unit neHarare City zvakatora mukombe weAfrica Zone 6 Club Championship. Makundano aunganidza zvikwata zvinorura mumutambo uyu kuchamhembe kweAfrica. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yakamirirwa neSupport Unit neHarare City yave kunomirira zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica mumakundano eAfrica Volleyball Club Championships ayo achaitirwa kuEgypt gore rinouya. Izvi zvakauya mushure mekunge Support Unit yakarova chimwe chikwata chemuZimbabwe University of Zimbabwe 3-1. Panguva imwe cheteyo Harare City yakazvambura Botswana Defence Forces 3-1 ndokutora mikombe mikuru iyi. Makundano aya anga ave nesvondo rese achiitwa muBulawayo. Totarisa mutambo wetsiva. Mutambi wemuZimbabwe Tinashe Madziwane akasimbisa zita rake apo akapunzira pasi Robert Kachidza wekuMalawi munharaunda yechitanhatu mumutambo waifarira kusvika manharaunda 10-2. Mukuita izvi, Madziwane akapiwa mari inoita iyo zviuru zviviri uyezve awana mukana wekurwira mukombe weAfrica Boxing Union Super Bantamweight uyo achakwikwidza naAlex Bureima wekuBurundi uyo abata bhande iri kwemakore matanhatu. Vanoronga mitambo yetsiva vaClyde Musonda vataurira Studio 7 kuti vari kutaura neveAfrica Boxing Union kuti vaone kuti mutambo uyu uchaitwa rini, asi vachivimbisa ivo kuti unoitwa mwedzi wachikumi usati wasvika. Mune mumwe mutambo wakaitwa kumbare complex ikoko, Colin Mavundutse naSimon Madangure vakaita mangange mumutambo wavo weZimbabwe National Heavyweight Title. Mavundutse ave kuramba ane bhande rake. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League. Kunyange hazvo chikwata chiri pamusoro petafura cheMan City chakaita sezvaitarisirwa nekurova Tottenham. Vanoita zvekubheja mitambo muZimbabwe vari kuchema mushure mekunge chikwata cheLeicester chakazvamburwa pamba neCrystal Palace. Leicester yakadamburwa 3-0 zuva rimwe chetero. Watford yakajwa 4-1 neHuddersfield. Zvichisiya Man City, Arsenal, Chelsea zviri izvo zvikwata zvine mukurumbira zvakabuda nemapoints ese matatu. Mitambo yanezuro yakapera seizvi: Chelsea 1 Southampton 0, Arsenal 1 Newcastle 0, Man City 4 Tottenham 1, Stoke 0 West Ham 3, Brighton 0 Burnley 0. Mitambo iriko masikati ano ndeii: West Brom vs Manchester United, Liverpool vs Bournemouth. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makanaka inzwi rinofadza zvikuru mimanziwa Mechanic Manyuruke achiuya kwamuri achibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, takukusiyai nomufaro naChris Gande. Ndini Tanonoka Wande muWashington DC.